Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu ndira 1 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chekutanga mugore ra 2020. Makorokoto egore tsva hama dzangu, ivai nemufaro zuva ranhasi nemazuva ari kutevera. Ini ndini Tanuno Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri wenyika anokurudzira kubatana mugore tsva, ukuvo mutungamiriri weMDC achiudza ruzhinji rwevanhu kuti gore ra 2020 igore rekutora nyika yavo. Kanzuru yeguta reHarare inoti mugore rino ra 2020 ine urongwa hwekushanda zvakasimba mukuvandudza nyaya dzezveutano. Vanhu vakawanda vanoti hapana zvavari kutarisira zvakawanda mugore dzva, sezvo zvizhinji zvavakavimbiswa kare zvisina kuitwa. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vachitaura kuvanhu veZimbabwe vachitambira gore dzva, mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vavimbisa kupundiudza zvinhu zvizhinji pamwe chete nekuunza mabasa kuruzhinji rwevanhu muZimbabwe. VaMnangagwa vakurudzira kuti vanhu vabatane.
2020 will be the year of higher productivity, economic growth, job creation and satisfying the needs of the people. We cannot live in the past. We can only learn from it. We must craft a future benefiting from the wisdom of the past. Therefore, in this coming year, let us all shun violence. Those that propagate violence must be exposed, condemned, and rejected.
Gore ra 2020 richave gore rekugadziriswa kwezvakawanda pamwe chete nekuwanisa vanhu mabasa uye kuita zvido zveveruzhinji. Tinofanira kugadzirira ramangwana tichidzidza kubva mune zvakaitika kare. Naizvozvo gore rino tose ngatirambei zvemhirizhonga. Avo vanoita zvemhirizhonga vanofanira kubudiswa pachena nekushorwa zvakasimbisisa. Ngatibvumiranei kuti hatisharasikirwi neupenyu hwemunhu kana mumwe chete zvake panyaya dzezvematongerwo enyika. Kuti tibudirire tinofanira kubatana mune zvose zvatinoita.
VaMnangagwa vati hurumende yavo icharamba ichiedza kubatsira vanotambudzika.
On its part, government will continue to put in place measures to cushion the vulnerable members of our society in both rural and urban areas, such as affordable transport, maize meal.
Hurumende icharamba ichiita zvirongwa zvinobatsira vamwe vedu vari mumadhorobha nevari kumaruwa pazvirongwa zvakaita sekuvawanisira chikafu chakaita sehupfu nekuvawanisira chikafu chakaita sechibage nekuvawanisawo zvekufambisa pamwe chete nekugadzirisa nyaya dzezveutano.
Zvichakadaro, mutungamiriri weMDC Vanelson Chamisa vati vanoziva kuti muna 2019 vanhu vakatambudzika zvikuru, asi vanotarisira kuti muna 2020 vanhu veZimbabwe vachatora nyika yavo vachiti 2020 igore revanhu. Tabata mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Sibanda kuti tunze mashoko avachamisa kuvanhu veZimbabwe pagore dzva.
President Chamisa vanoti ivo vanoziva kuti vana vemuZimbabwe vatambura zvikuru pagore ra2019 uyezve zvinhu zviri kurakidza kuti zvichaendera zvakatoomei nekuti mvura haisi kunyatsoita kunge ichaita gore rino, saka tichaita maharvest anenge akaderera. Naizvozvo vanoti aiwa, sezvo zvakadaro vana vemuZimbabwe vakaka vakatarisana nekushupika zvikurusa. Kasi pane zvimwewo zvakanaka zvakaitika zvekuti maZimbabwe aka mugore ra2019 vakarwisa zvikurusa kuti nyika yavo isatorwa nemasoja kana kuti fighter military state. Vakatora zvinhu zvakati kuti zvekuti nyaya dzeupfumi hwenyika dzigadziriswe. Pane vamwe vari mumajeri nenyaya idzodzo dzekuti vangatida kuti izvozvo zvigadziriswe. Vachamisa vanoti vaiwa izvo zvakaonekwa, uye tinoshivira kuti mugore dzariri kuya vanhu vachaisa maoko pamwe chete vachigadzirisa nyika, nokuti hakuna kwatinogona kuenda tisina kugadzirisa iyo Zimbabwe yedu ino. Muna 2019 hatina kukundwa nevanoda kukunda vanoda kukuvadza nyika. Naizvozvo kuenda mberi muna 2020 vachamisa vakatarisira kuti vana vemuZimbabwe vachakunda pakugadzira nyika yavo.
Pane zviri kurongwa here naPresident Chamisa, vanoda kuita chinyi mugore ra 2020 kuti zvinoita nani?
President Chamisa vanoti ivo gore ra 2020 is the people's year, igore revana vemuZimbabwe. Naizvozvo vanoti ivo vanofunga kuti mugore ra 2020 vana vemuZimbabwe vachatora nyika yavo vakatanga kuigadzirisa vachikanikakanika. Naizvozvo vakatotarisira kuti patinotanga gore ipapa vana vemuZimbabwe vanenge vachiisa musoro, maoko nemakumbo pamwe chete vachiti ngatigadzire nyika yedu, nokuti hatingarambe tichingodonha kutambura kudai hakusi kuda kwaMwari kuita kwavamwe vanhu. Naizvozvo isusu takuda kuti sevana vemuZimbabwe tigadzirise izvozvo. Asi vanoti Merry Christmas, Merry New Year and let Zimbabwe be prosperous mugore rekutevera.
President Chamisa, vari kutarisirawo here kuita hurukuro navamunangagwa gore ra2020?
Vachamisa ndo vakatanga nyaya yekuti nhaurirano pakati pemapoka akasiyana ezvematongero enyika akakosha kana tichida kugadzirisa zvematongero enyika zvakanaka zvinobatsira zveupfumi hwenyika. Vakasanga izvi tisati taita sarudzo dza2018, munoziva vakanyora tsamba musi wa12 March 2018 vachitaura vamunanga vakuti dai tataurirana tikagadzirisa kuti tinoita sei sarudzo idzi zvisingazoite kuti paite kupokana kana kuti pashaye anenge achinzi abudirira zvakanaka pachena. Vanoendera mberi vachiti aiwa ka ngatirambei tichitaurirana kana muchida vaPresident Chamisa vanenge vachitindiripo. Ndinoda kuti tirambe tichidaro. Saka zvasarira vamunangagwa izvo kuti vanoda here kuti nyika yeZimbabwe ibudirire ichiendera mberi.
Munoona bato renyu richipindawo here mugungano rePollard?
Nyaya yePollard inotaugwa mazuva ese inyaya yekuti hapana kana munhu mumwe chete kusara kwavamunangagwa nevavanoita zvePollard. Vanofunga kuti Pollard chitori chinhu chekuti togona kusara nezvazvo. Tarisai zvakaita kaPresident Obasanjo, vakauya uno vakati aiwa tichida kuti titaure naPresident Chamisa, tichida kuti titaure neZANU PF. Vakauya vaPresident Hambeki vakaita zvimwezvo izvozvo vakati aiwa ndoda kutaura naPresident Chamisa, ndotaura navamunangagwa, ndapedza kudaro ndozosangana nevamwe ava vanongoitawo vari muzvimapokapoka zvinosapota ZANU. Saka isusu tinoti zviri kuonekwa nepasi rese ndizvo zvatiri kuonawo zvekuti kana pari kuita zvekutaurirana pada kuti tiite kutaurirana kunobatsira ikonomi, kwete kutaurirana kwePollard kunongoita asi ikonomi ichiramba ichingodzikirira ichiendera ichidzokera kumashure.
Mutauriri wavaNelson Chamisa, Dr Nkulele Kwesivanda, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Kanzuru yeguta reHarare inoti mugore rino ra2020 ine hurongwa hwekushanda zvakasimba mukuvandudza nyaya dzehutano kuburikidza nekuendesa mberi hurongwa hwekuvaka makiriniki matsva. Meya weguta reHarare vaObed Gomba vanoti vari kuronga kuita izvi senzira yekuendesa hutano kuvagari. Vagomba vanoti vachashandisa mari inosvika madhorazana nemakumi mashanu ezviuru yakabatsirwa nesangano reBloomberg Philanthropies mwedzi wapera. Ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinofunga kuti masvondo apfuura makanzwa kuti takabatsirwa neBloomberg Philanthropies nemari inosvika 150,000 US. Tiri kuramba tichishanda tichiyanana nemaorganizations ekunze kuti tinge tichivandudza nyaya dzehutano kumakansel Therefore tichaendesa mberi agenda yekuvaka mamwe maclinic ekanzo kuti vanhu vedu vange vachiwana mafeeds padhuze. Zvakare tichange tichisimbisa nyaya yekuti mishonga inge ichitokwa. Asi zvendiri kuapproacha hurumende kuti tinge tichipungira vanhu vane zvikwereti kukanzo kunge vachibhadhara. Nyange zvazvo tiri kutaura nyaya yekuti tinge tichivandudza mabasa edu. Chikwadi chiri kwezvozvo ndechekuti kune vamwe vaakutoitwawo maune kusabhadhara. Nekuti munhu anenge ane maproblems asingabhadhari anotitotaurira otiratidza kuti haana kapasiti. But kune vamwe vanhu vaakutoitawo maune kungotongoti izvozvo ndezvekanzura zvemabasa. Ndo vanhu vatoda kuomesera ngozi tikaomeserwa ndo vanhu vanofona vachiti hatiswa namaservisi hakuna mvura hakuna vachipopota popota ivo varivo vane mari dzekanzuro. Tinoona izvozvi kune vamwe vakatoenda kumahoridhe kunana Dubai kunana America vachishandisa zvikwendero vachishandisa zvipi asi kumapenguru vane zvikwereti zvinosvika kuma 30,000 ma 40,000 machechi hope. So izvozvo ndo zvatira kumisa hakusi kurisaanu but tikuti aiwaka hamungadzoka kuhoridhe vanhu vane taifodhi kai murimi mune mari dzevanhu puritsai mari dzetikanzuro kati tigadzirise musha. Muna basa ringanzenda unoita raungatumbudza uchiita mahara usina mari. Saka izvi ndingotaura ndakabata makanzuro ose kuti aiwaka ngatibatanei tiite basa.
Tiri kunzwawo kuti mune urongwa sekanzuro hwekusimbaradza nyaya dzekubvisa vanotengesera pese pese mumigwagwa umu. Mungatidzawo kuti zvakamira sei mugore ra2020?
Inyaya iri kubva mumaringe nezvandataura kuti kusavabvisa kuri kukonzera zvirwere haakutoonana navo kungoti bezvii zvamaita apa panzvimbo iyi hazvitenderi dai mazviitira apo. Saka tikasiya zvakadaro urwere hunopararira nyika yese tozotadza kuhugadzirisa. Saka tafunga kuti tivaratidze pavanofanira kutengesera. Kurukura navo hatiiti zvinhu zvichamboko tichatanga taita maawareness programs hatichatendera nyika yese tichitaura kuti wedu wei apa hapatenderwa apa hapatenderwa anenge asina kuteererawo hake ndianozongosangana nevakomana vekanzuro kuti ayo aenda unotengesera apaenga takakudza vanharaunda idzei.
Mashoko amungasiyirawo vateereri tichipinda mu2020?
Mashoko andingavataurire ndeyekuti nyika yakaoma, upfumi hwakaoma, asi hauna kuomera vagari. Zvonakira kanzuro, zvakaomera tese. Kuomera tese zvinoreva kuti ngatibatisanei zvinhu zvifambe zvakanaka. Kuomera tese kunoreva kuti tikaramba takatarisa nhamo kumatambudziko tinoita matambudziko akaunyanya kudarika zvaari. Saka ndiri kuti mwaka zvawasvika gore parasvika apa patazi sevagari sevaridzi venyika inonzi Zimbabwe ngatichisumukei tose tichibatsirana. Panoda kubhadharawo mutero ngatibhadhare. Panoda kuti tifambise basa zvakanaka ngatiitei. Uye vagari ngavanzwisise kuti guta iri hirawo. Saka kutonga guta kutungamirira guta harisi basa rinonzimbira nhingi, ibasa redu tose. Ini ndichiitawo zvandokwanisa nevakomana nevasikana vanhu ndakapuwa sarudzo dzapfuura. Vagari ngavaitewo zvavanokwanisa. Mukore unoyu zvinonyadzisa kuti paite mugari achiri kurasa marara nepavhiki. Mukore unoyu kana tikanzama akanzira asi kutakura marara hazvirevi kuti tichitakura marara pini iroro unorasa pasingarasiki. Zvinorongedzwa zvakanaka, zvimwe zvinochererwa muvhu zvoitwa kombosi zvochererwa. Zvaitwa zvakanaka. Tiri vanhu nedzisiro yacho hatisi mhuka. Saka ngatitei hunhu hwevanhu. Ngatisamirirei kuti toita zvakashata nekuti taita zvakashata. Kana kanzuro kunge yatakura marara hazvirevi kuti iwewe hakunorasa paunoti.
Avo vange vari meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanhu vakawanda muHarare vanoti hapana zvavari kutarisira zvakawanda mugore dzva sezvo zvizhinji zvakavimbiswa nehurumende kubva musi wakabviswa nechisimba avo vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe zvichiri kuzadzikiswa. Mutori wedu wenhau Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 nhasi yaita hurukuro nevagari vemuHarare avo vanoti upenyu hwakavaomera zvakanyanya nekuda kwehupfumi husina kumira zvakanaka. Mumwe mugari wemuGreendale amai Stella Muriritirwa ndemumwe anoti haasi kuona gore ra2020 riine chiedza kumhuri yeZimbabwe.
Inandione kunge tine mufaro pagore ratiri kupindira 2020 tichangotambura zvatanga tichiita tichangokontinya nekushaiwa chikafu kushaiwa fuel kumagetsi matambudzo ari muno muZimbabwe aperi tinotoda kuti hurumende ichinje maitiro ngaitarise vanhu fedzi ndokuti maybe tione pundutso.
Apostle Mazvarirashe Mabhugu vanotungamirira sangano rinonzi Wisdom Church International riri mumusha weBorodel vanoti vane chivimbo chekuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vachaita hurukuro nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa kuti vagadzirise zvinhu munyika.
Vaviri ava vaMunangagwa navaChamisa vachakwanisa kuti vaite nhaurirano kuti zvikatiitira zvakanaka nokuti vakange vaurirana zvinoita kuti upfumi hwenyika uye vanotibatsira kunze kwenyika vakwanisewo kuona kuti tabatana uye tikutaura chinhu chimwe chete.
Mumwe mugari wekusangana ini vamuzondi waZulu avo vanorarama nekuita mabasa ese ese vanoti chido chavo ndechekuti vakwanise kuwana mari inokwana kuti vabhadhare chikoro chevana vavo nekuti muna 2019 zvange zvakaoma.
Ndese unowana vanhu vatatu uchikwanisa kuvabhadharira vese panguva chaiyo.
VaRichard Magomani vekudziva rasekwa vanoti vanotarisira kuti gore rinouya rinenge rakavarerukira nekuti gore ra2019 rainge rakaomera mhuri yavo sezvo ivo vachingoita basa rekutengesa peturo pamusika mutema.
2019 izvo zvakatiomera izvozvo but ndingotarisa ese ndingotarisa zvinhu zvinenge zviri nani kumberi kuti 2020 aiwa life inenge yaita yabo yabo vashandi vanosenza mumataundi vakaisirwa mabhazi hurumende yakwanisa kusiwa mabhazi saka tongotiwo ndemamwe zvimwe zvinoita kuti upenyu kwase kureruka.
Baba Manyara Manyara vanozvishandirawo zvakare pasanganai ini vanoshuvira kuti nyaya yemagetsi nemvura zvigadziriswe mugoredzva nokuti masango ari kupera nevanhu vari kutsvaga huni muguta reHarare.
Vanhu vari kuchema huni vakuita sei saka vati we need toda kuti pange paine electricity chero zvinhu zvako maya zvemagetsi ari kuotogorabikawo kana tavo sei.
Asi havasi vose vari kuchema chema nemamiriro ezveupfumi. Baba Mofi yemukono vanobva kwanyashanu kubuhera vanoti vagari vemudunhu ravo vane dambudziko rekushaya maredhiyo anoshandisa zuva kana kuti sola kuti vateererewo zvirongwa nenhau zvavati zvechokwadi zvinotepfenyurwa neStudio 7.
2020 tinokumbira kuti Studio 7 yatipati maredhiyo twakambotipa inzwa munotakunanzva wetunyuzi takasununguka. Ari zvino tiri kuungana mumarwizi tiri ma2020 ati mabhatiri atonesa moto.
Vakawanda munyika kusanganisira masangano akaita seUnited Nations vanoti gore ra2019 richapinda munhorondo segoro rakaomera vanhu veZimbabwe zvikuru. Matambudziko akatarisana nevanhu anosanganisira kushaya magetsi, mvura, mabasa uye vanhu mamiriyoni masere vakatarisana nenzara. Hurumende inoti zviri kunyanya kukonzerwa nezvirango zvainoti zvakatemerwa nyika asi vamwe vachiti kutadza kutungamirira nyika neuori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
KuStudio 7 ndinoti goredzva kune mimose vabati vashandi vepaStudio 7 ndotizve goredzva kune munhu wese wakatirira panguva yerombo yeZimbabwe. Zvino ndinoenda kumhuri yangu yekwamande wese ndinokukwazisai ndichiti makorokoto kutenda Mwari kuti tatarisana naro goredzva dai tagona kuchengetwa zvetione rinoteera. Saka nguva ino ndinokukwazisai mose kubudikidza ratakudzwa mama vacho Evidini, Mildinesi, Alice, Marvel nambuya vacho Benhuda Murapiro, baba vacho vakuru Zvidzai Samson Gandidzanwa. Ndokwazisai mose.
Nadiwa nadiwa namukomajonga nevose vanosevenza vose mukati veStudio 7 vanoti panodzinonakidzo dzinotapira
Inini ndinoitwa Stembeni Kunda, ndiri kuSouth Africa kuJoburg. Ndinorwadziwa sitereke neZANU-PF. Kurwadziwa kwete zvekumbototamba bodo. Kana ZANU-PF ichiti inoda kubhana kuinge dhi. Kuinge dhi vanomubhanira chii? Mashoko ake anobva kuna Mwari. Ngavarege aimbe ende unenge achiimba chokwadi. Hatidi kana kutombodzwa nonsense zekuti wingi dhei vari kuda kumupana. Irabish zeZANU-PF. Vamuoni kuti ZANU-PF yatorashika. Instead yekutonga nyika, vanotiverera nevanhu vanoimba. Vanei navo? Chii chinovanetsa? Chii chinokurwadza kana iwe uchikwanisa zvinhu zvakanaka? Chii? ZANU-PF, dzidzai mhanini.
Moroi moroi kuvana veZimbabwe. Ini ndinoitwa James Stone. Takabva kuZimbabwe rekuda kuti iwo nhamo yacho yawandisa. Yanyanya kukura segaga kutowandisa chakuchaka. Ndakazoona kuti hawa zvinhu zvemuzima hazvina musoro. Chikwadi chakanaka. Purezidhendi vedu vakafuka jira vasati vafukura. Vachazofukura vachazoona kuti panze dzimba dzose hadzisina denga. Kana vane musoro vanofanira kutofukura jira kwakatokasira before isati dzatobviswa zvitsene. Nezvidhina zvacho because pakanga pabviswa zvidhina rangu kusara ground remisha yegaga rangota ground remuzuoka handifungi kuti zvinganaka.
Makadii vatishamarari vestudio 7. Ini ndinoitwa Christopher Mutekwa kuri muPretoria. Ndinongoda kushuwira mhuri yekwangu iri kwaChibuwe, baba namai vangu, baba namai Mutekwa vari kwaChibuwe. Ndichivashuvira goredza rakanaka 2020 rakanaka 2019 rapera rine zvaranga rakanakira rine zvaraya rakashatira especially zvematongerwo enyika zvemaupfumi hwedu hwaparadzwa nemhondi nembavha seZANU-PF vanoita zvavanoda nenyika yeZimbabwe kuita sekuti ndeye kumba kwavo asi zvisinei tinongoshuvira kuti 2020 ichava gore rakanaka. Ndinoda kushuvirazve gore rakanaka kumhuri yekwangu Christabel ari kuchikoro uko ndinotidzidza zvakanaka mwanangu.
Makadii kuStudio 7 zvimo paCape Town apa. Ndafara kuita gore dzvandiri mutano ndiri mupenyu. Ndoda kukwazisawo mhuri yangu yandinayo kuno Cape Town. Mhuri yangu iri kumusha uko kulala pansi tokwe 4 village 17 yamai vangu mai Marira nemhuri yavo yose navazukuru vavo vose. Noti makadiniko nemhuri ikoko ndikwazisa zvakare vana vangu Definite, Denzel, Delight, murora wangu nemhuri yake, baba Prince nemhuri yake. Noti makadiniko ikoko muri kuripinda goredzva iri tendai Mwari nekuti Mwari vakatichengeta kudai zvichirema. Ndichiinda 19 pavillage 19 kumba kwangu ndinokwazisa vanhu vose vari imomo vana vamusambasi apo vana mai masocha apo nyapomwe apo hama dzangu makadini henyu mose ndinokwazisai nemufaro.
Ndinoti kwazivai mose vashamarari vestudio 7. Ndinopa kutenda kuti tava kupendera gore redu zvine gore ra2019 kunyange ranga rakaoma zvaro. Mwari vatisisikidza kuti tichiripendera. Ndinotarisira kuti tiripendere zvakanaka kusvika tasvika 2020. Nyama neropa nemweya zviri pamwe chete. Ngatirambe tichinamata vashamarari nevanhu vose vanoteerera vateereri vose vestudio 7. Ngatinamatei. Mwari vane chirevo pamusoro peupenyu hwedu. Ndinopa mbiri kutenda kunaye musika ari kutichengeta. Ndinotikwazisawo uye ndichishuvirawo hama dzangu dzose dzekwaZurugu. Ndinonzi Chief Zurugu, ndiri muno muCape Town. Handina kukwanisa kuenda kumusha kuZimbabwe kuti ndinobatana nehama kubudikidza nemabasa. Saka ndinotenda kuti mhuri dzose kunoti mudzimai wangu ari kutafara nevana vose ndinoti ngavavepinde mugoredzwa zvakanaka. Wendo tibirinda zurugo. Pauline zurugo, Bevari zurugo, Rosi zurugo, Rose na Pepa zurugo. Wana wangu mwapinde mgoreza zakanaka. Nana sekuru wangu wekwa mfuruta. Ndino tipinde mgoreza zakanaka.
Majongana mkoma blessing makaji kwa ponyo wangu yose. Charangu dinetu kwa Patrick Stone. Ndoti mundi kwa zisiro wabirika wangu kwa Zimbabwe hapa. Nyevo yose, nukwa Stone. Nchiti epi nyue. Iwae ni gorela kanaka. Mundi kwa zisiro zee. Chicha wangu pachukuru pandaka zizabu. Mr. Matea unga nchiti makaji kwa Mr. Matea unga. Koma wangu epi nyue. Nyewe sema friends angu epi nyue. Katenda zwangu.
Manzo apfungwa dzevamwe vatereri ve Studio 7. Studio 7 inongokupa mukana wekutaura zvamunofunga, isu atina kwatakarerekera. Ko imi munofungei? Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mazana nemazana evanhu vechishiite vange vachiratidzira vapinda nechisimba munharaunda yemuzinda weAmerica muBaghdad vakapisa rimwe gedhe, zvichinzi vamwe vavo vapinda mukati memuzinda weAmerica uyu. Vazhinji vevari kuratidzira vanonzi ndevamapato emashiite anotsigirwa neIran, vanonzi vakashatiriswa neAmerica mushure mekubhomba kwayakaita imwe nzvimbo yevarwi iri muIraq pakafa vanhu vanoita 25. Varatidziri ava vanonzi vashandisa migwara nesipi dzavatora mumigwagwa vakapaza magonhi esimbi ari pamusuo pemuzinda weAmerica. Varatidziri ava avo vadzika mireza yevarwi veHezbollah mumuzinda uyu vange vachishedzera kuti America ndiyo Satani mukuru, vachiti kuneseka kuri kuita vanhu vemuIraq kuri kukonzerwa neAmerica. Mutungamiriri weAmerica ava Donald Trump vanoshora Iran, vachiti ndiyo yakonzera kuti vanhu ava vakwanise kupinda munharaunda yemuzinda weAmerica. VaTrump vaudza Iraq kuti ichengetedze muzinda weAmerica nevanhu varimo.
First time I saw your face, Jimmy Choo's baby, saw your taste.
It was playing, ma.
Put my hands on your waist, ask silly girl, are those fake?
I was playing, ma.
What's your number, so I called your place, trying to make you ditch all your mates.
Hey, what you saying, ma?
Cause a chick with all your grace didn't give love to all those fakes.
Cause you be cheating, ma.
Bobby Guccelli said it's hot. When a sinner took out your good to their back. Came through old school, dinging wine. When I beg with you, look with tongue, you would pass. Baba ndaku unzira madora, could see me tore your daughter. Mama ndaku unzira morora, welcome your new daughter.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mutungamiriri wenyika anokurudzira kubatana mugoredzva, uku vomutungamiriri weMDC achiudza ruzhinji rwevanhu kuti gore ra2020 nderekutora nyika yavo. Kanzuro yeguta reHarare inoti mugore ra2020 ine urongwa hwakushanda zvakasimba mukuvandudza nyaya dzezveutano. Vanhu vakawanda vanoti hapana zvavari kutarisira zvakawanda mugoredzva, sezvo zvizhinji zvakavimbiswa nehurumende zvisina kuitwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai negoredzva rakanaka, rinorugare uye rinobudirira. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichiti moswera zvakanaka.
kwa kuhizika.